Ameno tichango ona kuti chirongwa ichi chichabatsira here asi pari zvino chatingataura ndicho kuti hatisati tanyanzoona kuti chichabatsira sei nekuti zvinhu zvinova zvinonetsa vanhu hatisati tanzwa vachitaura nezvazvo asi tiri kunzwa vachitaura nyaya dzemabirth certificate nevanhu vanenge vachiona nevanhu ivavo hatisati tanyanzonzwa vachitaura panyaya yejuti rekubhodha uye nemafambiro nevanhu uye kuti kana vasvika kuzimbabwe pane urongwa here hwokuvapa mabasa nepekugara
ko iyo hurumende yesouth africa rubatsiro rwavangapa nderupi takanzwa varamaposa vachiti vachabatsira
hurumende yesouth africa rubatsiro rwavangapa ndiro kuti ipe vanhu vasingadi kudzokera kuzimbabwe mapermanent residence nemagwara kuti vagone kugara vachishanda muno ndo rubatsiro rwurikudikana kwavari nekuti pari zvino ndo vari kukonzera dambudziko rese ratakatarisana naro iri saka iko zvino chingafarirwe nevanhu kubva kuhurumende yemuno musouth africa ndekuti vagadzirise nyaya iyi kuitira kuti vanhu vasingadi kuenda vasingadi kudzokera vachida kugara muno nekuti vanoshanda muno nekuti vakuziva muno semusouth africa semumusha wavo vawane kodzero idzodzo
tichitarisawo patave nemwaka kuti mapemits iwaya asvike kumagumo ivo vanhu vagadzirira zvakadini
vanhu vakatanga kutya kusvika kupera kwadecember 2021 gore rapera rese vanga vagara vakagara pakuvhunduka saka kuti vakagadzirira here vanhu vachakamirira kuti vaone kuti nyaya yekukoti chabuda sei nekuti hapana chavari kudzokerera vazhinji ruzhinji rwavo hapana chavakatarisira kuti vatadzokerera kuzimbabwe nekuti hapana chavo vapedza makore anosvika makumi maviri uye upenyu hwemuno musouth africa huzi upenyu hwekuti munhu anorarama munosouth africa anogona kuti achengetedze mari kana taendese kuzimbabwe inobatsira nekuti vazhinji vacho vanga vachisapota mburi kuzimbabwe nekuti mari yacho ishomasa uye kuzimbabwe kunoshandiswa us dollar iye achishandisa marani saka munhu iyeye anenge achishanda mari yake zviya zvatinoti nechirungu hand to mouth zvekuti hapana nechaanoseva changatiko zvino achadzokera kuti anogona kuita nekuti vaikungorarama kwezuva nezuva saka hakuna tarisiro yavainaro chavakatarisira kuti vaone kuti vanzwe zvakare hurumende yemuno musouth africa ichiti aiwa yakuda kuvapa ugari muno musouth africa kuita kuti vasadzokera kuzimbabwe asi iko zvino vatakamirira kuti tinzwe kuti nyaya yekukoti ichabuda sei